Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gumi guru 12, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nezuro nyika dzepasi rose dzakabatana mukucherechedza zuva remwanasikana. Vamwe vagari mudunhu reMashonaland Central vanoti havasi kuwana chikafu chinovakwanira mazuva ose. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi, Gaborone. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzepasi rose dzakabatana nezuro dzichicherechedza zuva remwanasikana sekutarwa kwarakaitwa neUnited Nations General Assembly musi wazvita 19-2011, apo rakazivisa kuti musi wa11 gumiguru izuva rekucherechedza mwanasikana pasi rose uye kucherechedza kodzero dzevanasikana ava pamwe nekugadzirisa matambudziko avanosangana nawo muupenyu hwavo. Zuva iri rinosungira kuti pasi rose rizadzikise kodzero dzevanasikana. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanasikana vanofanirwa kusimudzirwa kuitira kuti vagonewo kuve vashandi vemangwana, vezvemabhizimusi, varayiridzi, misoro yemhuri, vatungamiri vezvematongerwo enyika uye vana amai vanoremekedzeka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa, muzvare Eunice Mandu, kuti tinzwe maonero avo.
Ndinofara chaizvo kupemberera zuva iri the International Day of the Girl Child, iro rinopembererwa gore gore rega rega musi wa11 October. Iro zuva rakagadzirwawo neUnited Nations mushure mekunge vaona kuti vanasikana kodzero dzavo dziri kudzvinyirirwa.
Munoshanda nemazera api mubasa renyu iri?
Isusu seShe's Activated tinoshanda nevanasikana kubva pa13 years, tichivaumbiridza vachiri vana vadiki. Mukavaumbiridza vari vana vadiki, vanokura vari vasikana vane ruzivo, vanokura vari vasikana vanokwanisa kuzvimiririra. Saka tinovadzidzisa kodzero dzavo, tinofamba muzvikoro zvakasiyana siyana, tinoenda maguta akasiyana siyana tichinovadzidza nezvekodzero dzavo, kuti vasikana vakanomirawo pamberi penyu apa munovaona kuti vasikana vane ruzivo, vasikana vanozivawo kodzero dzavo.
Imiwo semusikana wechidiki makabatsirika zvakadii nemasangano amunoshanda nawo aya mubasa renyu?
Inini semusikana wakatanga neShe's Activated ndine makore 19 years. She's Activated yakandibatsira chaizvo zvekuti pari zvino ndanewo mabhindauko angu akasiyana siyana. Zvinondibatsira pakuti ndinoziva kodzero dzangu, handikwanisi kuzvinyirirwa ndichidziuya ndikupe mari ndozvinyirirwa kodzero dzangu, asi ndinokwanisa kuzvishandira ndozviwanira mari yangu. Iyezve ndinoitawo zvecatering, ndinoita zvekutengesa zvinhu zvakawanda wanda. Zviri izvo zvatinodzidzisa vamwe vasikana vekuShe's Activated kuti vange vachiziva nekuzvigonera kuzvichengetedza mukati meupenyu hwavo nekuziva kodzero dzavo mukati mekurarama kwavo. Saka tinoramba tichidzidzisana nezvekodzero izvozvo nekuvadzidzisa kana mapfekero chaiwo anenge akabva kuvanhu, tinovadzidzisana izvozvowo futi.
Mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa, muzvare Eunice Mandu, vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mumwe mubereki ane mwana akawana rubatsiro rwakakura kubva kune rimwe sangano reMTC Girl Child Trust, iro riri kuita mitambo nemisangano yekucherechedza zuva iri kumatunhu akasiyana-siyana munyika. Ngatinzwei amai Millicent Chitanda vekumhondorongezi vachitsanangura.
Ndine amai vanoshiya muruma. Misho mwana akakura achiita zvemasipoti zvizhinji kubva ari primary achifunda paLightbury Primary School kukambozima kuHarare. Aitamba shotball achimhanya muground, achitamba soka, achitamba netball. Akazobva akuya kumhondorongezi akaramba akukontinua achimhanya kutamba bhora aitamba soka. Akazvinyanya kuchitamba zvekuti tangeja apa. Zvetinonzwawo zvakufara. Pakaitika zvinonzi pane inonzi MTC, MTC. Inoita zvegirl child but it's an international organization. Saka vakazouya veMTC kugavhunga uku. Last week, Mishi akatamba bhora. Vakatozongoshandisikawo apo askautwa aonekwa.
Zvabatsirwawo nazvo vana zvamunoverenga muchitarisa imi kusvika pari nhasi ndezvipi?
Ende chandafarira NTC ndechekuti inorekonaiza vana vasikana ende zvaita kuti vana vasikana vawane nguva yekuinteracta nevamwe vavo from different schools vachidzidzisana zveupenyu. Vana vazhinji vanga vachita zvinhu zvakasiyana-siyana zvekudhakwa zvekuita zvemakomana asi through this organization iri kuita bring together vana vachiita zvinhu zvakanaka ende vabereki vazhinji vakutoona kuti there's something in sport have to support mwana anenge atiinde kune zvakati vakutomupa sapoti yavo hombe.
Zvii zvamuri kukoshesa mukuungana kuri kuitwa uku nevanasikana?
MTC haisikumira, iri kusapota. Pane vamwe vana vaitoti kutobhadharwa school fees. Vasikana vazhinji vaito aende afane kuenda kuchikoro but nekuda kweMTC yasini kuti vana vakutoenda kuchikoro vachitonobhadharirwa mari through MTC. Saka MTC yauya zvakanaka ende zvingoti dairamba iripo disabled of the girl child vana vega kutozema chirungu vakukosa kutamba masports like soka iyoyo yatita nezva ende vanenge vakachena vari kupfekedzwa zvakanaka chaizvozvo unobva utongoona kuti zvindazvida izvi ende vana vazhinji vasikana vakutofarira kutamba chisoka nekuda kwekuti MTC yakatunzira zvinhu zvakanaka munharaunda yedu yemhondorongezi.
Avo vanga vari amai Millicent Chitanda vekumhondorongezi vachitaura vari parunhare vari kumhondoro kwakare. Vagari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti chikafu chavari kubatsirwa nacho chishoma zvikuru zvokuti vave kurarama nekudya michero yemisango yakaita semasau. Mutori wedu wenhau Nonorai Jena akashanyira dunhu iri ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumbire mudunhu remashonaland central amai Helen Mufundisi vanoti sezvo chikafu chiri chishoma vave kutoraramawo nemichero yemusango yakaita semauyu ayo akawanda munguva ino.
Kutongoraramawo zvokungoraramawo zvokutiwo sekunokuwo kune michero ukaita semasau. Saka toti masau iwayo tinomadzura kana aoma. Saka toti makiseni ayayi wotomadzura wovhangira. Kurarama kwekuti hapana zvokuita hakwanisike kuti ungodye ega ega kutoita mazuva unoguma wakutonzwa mudumbu nawo masau ayo.
Amai Mufundisi vanoti nzara yakatarisana nevanhu mudunhu ravo iri kunyanya kurwadza madzimai nevana vavo. Amai Mufundisi vanoti chikafu chavari kupiwa chemakirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chishoma zvikuru.
Inini mararamira kuita vanhu segore ratiri rinori igore rakaomarara zvokuti munharaunda medu mune nzara. Tiri kupiwa hedu chikafu asi hachisi kukwana kunyanya madzimai kunyanya ane vana vari kushungurudzika zvakanyanya.
Mumwe mugari wekumbire muwadhi 3 kukanonga pamuganhu weZimbabwe neMozambique amai Loveness Kuzeya vanoti vave kudya kamwe chete pazuva sezvo chibage chavari kupiwa chiri chishoma.
Tinodya kamwe chete kunosvipasuwa kudya kwacho tinogona kudya sadza.
Amai Guzeya vanoti pachibage chavanopiwa vanotanga vabvisa garoni rekugaisa sezvo vanenge vasina dhora rimwe chete rekuAmerica rekubhadhara kugaisa vozosiya chimwe chibage chekuita mangai evana kuchikoro.
Mari chainotonetsa garoni randapiwa nakutapudza futi ndobhadhara kumukaisi ndokuti kwasi kurira munhu zvakanakana.
Sabhuku wemubhuku rekwakanonga varemijio kazuru vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu mavo zvave kuita kuti vagari vatengese zvipfuwo zvavo zvakaita semombe nemari shoma kuti vawane mari yekutenga zvekudya.
Chiri kuzoitika ndezvokuti kushayikwa kwacho chikafu pada panhau dzemombe vanenge vane zvipfuwo vaya, zvipfuwo zvacho hazvisi kutengwa nemari kwayo nekuda kwevari kuuya mapaya zvaya. Vane matengero avanenge vachiita kuti kana ukachacha mombe kuti mari yakati, iyo vanenge vachitenga nemari pasi pasi.
Mukuru musangano reNational AIDS Council mudunhu reMbire vaClaudius Musandaira vanoti nzara yave kukanganisa kunwiwa kwemapiritsi nevanhu vanenge vari pachirongwa chekunwa mapiritsi anodzikisa ukasha hweHIV and AIDS. Ishengezi vaPeter Pasipamire vemudunhu reMashonaland West vanoti kubva nguva yekare kana kuine nzara Mwari vanoita kuti kuve nemichero inoraramisa vanhu yakaita semasau, mauyu, hacha pamwe nezvimwe zvakaita semhashu zvichienderana nenzvimbo.
Saka mwari aka pakati kakamudziko kana kuti anotoziziva kuti anoronga anenge aine plani B yacho kana vanhu vako vakazonzi vatambura vanozorarama nezvizi kunogona kukwanika kunogona kuti hacha iyoyi mumichero yemusango ukaiona yakawanda chaizvo inenge ichitokudzira kuti kune nzara inenge yakutokavhira zvimwe zvinhu.
Kunyange vanhu vari kuti chibage chavari kupiwa chishoma, mutauri webazi rinoona nezvekuchengetwa kwakanaka kwevanhu munyika Muzvari Respect Chofamba vanoti chibage makirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chakatarwa neFood and Nutrition Council iri mubazi rezveutano vachiti chinofanirwa kukwana sezvo chakatarwa nana mazvikokota ezvekudya zvinovaka muviri.
Yatakagarirwa pasi nehome committee and they said that 7.5 inokwana per person. Because remember we were saying per person zvori kuti kana muri 10 muri menyu munopiwa chii 75 kg pamwedzi 1.
Munyika mune nzara nekuda kwemvura isina kunaya zvakanaka zvichikonzerwa neEl Nino. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara munyika uye vanoda rubatsiro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7, asi nhasi chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Evans Zininga. Nhasi ndaita hurukuro nambuya Mandizha avo vanorima vari kuBotswana. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi reGaborone.
Tiripomakadiwo ndirimunzvimbo yemuumandiri parisiiiikatei.
Tinonzwa vazhinji vachiti kunorima vanhurume, vana baba, vana sekuru vedu ndo vairima. Kuimimi muri kuzvifambisa sei? Imi muri kutorima muri Botswana?
Ya, ndiri kurima ndiri kuBotswana. Basa rekurima iri ndakaridzira ndiri kuZimbabwe ndichingorida kubva ndiri mudiki.
KuZimbabwe makakurira kupi kwamairima muri?
Ndakakurira kwaMurewa kuZumba. Ndikatobvako ndikaenda kuChakari ndakunoshanda ndapedza kutraining yangu yekurima.
Saka kuchakakupai kuti muti hai inini kuno kuBotswana ndakuda kurima chii? Tonzwa kuti vamwe vanoita mapeace job, vamwe vanoita zvese zvese, imi makasarudza kurima?
Ini ndakasarudza kurima nekuti ndakaona kuti kurima kune nhari uye mukurima unowana shamwari dzakawanda.
Makazvitanga riini zvekurima kuBotswana izvo?
Zvekurima kuBotswana ndakapinda muBotswana nchanda ndashanda bva ndaona kuti pandazoti akarishitanga hangu kurima kubatsirana nababa vekwangu ndivakanga vapinda mukurima ndishanda hangu ndichitanda zvekurima izvozvo.
Zvirimwa zvipi zvamuri kurima?
Tiri kurima kebhiji, spinachi, letisi nematomatoes, bhitruti, chilis, green pepper.
Zvinotengeswa sei? Munotengesera kupi? Munowana kupi makastoma?
Tinotengesera maindividuals, tinoatengesera nitengesera mashop mashop akafana nana chopi ana stelana ana ford nisiti nevatengi.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi semurimi ari kurima munyika yevatorwa apa muri mudzimai futi kudai?
Matambudziko atiyakanyinye kuwanda atinosangana nawo, asi dzimweni dzenguva atinongosangana nekuflada kwezvinhu kwekuti tinogona kurima crop imwe chete panguva imwe chete.
Asi tanzwawo hurumende yeBotswana ichiti inopota ichivhara mabhodha kuti vanhu vekunze vasapinze zvinhu muBotswana, tatonzwa kutoti vari kufarira nyaya iyoyo. Zvinokubatsira iwo here izvozvo nedzimwe nzira?
Izvozvo zvakaitwa nehurumende yeBotswana tiri kutibatsira zvakanyanya, tiri kutibatsira nekuti taakukwanisawo kutengesawo makebhiji edu nepuraisi yakanaka. Taakukwanisawo kuti ukarima hauchaita loss ye70% pamwe wakuti kana kuti haukutadza kutengesawo 30% but 70%
saka ritori basa kairi rekutoti hamuna chimwe chamunofunga nezvacho kunze kwekutongorova badza nemvura muri muBotswana?
Basa rekurima rake basa charicharo rakatongofana nemamwe maindastry.
Mvura munoiwana kupi? Tinonzwa kuti kuBotswana kwakaoma, kunonetsa kuwana mvura.
Government yeBotswana kunoku yakaitira vanhu vayo zvakanaka. Pane plant yavanoshandisa inoshandisa green water iyaiya inenge yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa include any messages account I know from about the 7 messages. It includes anything from there.
Murugita basa rakanaka. Zvikwanisiro zvakaita vana fetireza, vana mishonga, zviri nyore kuwana zvakadii kwamuri uku.
Kunoku fertilizer nemishonga zvinowanika mumashopu, asi nekuda kwekuti munomwe hamuna manufacturing kambani anogadzira. Saka zvinowanga zvine price yepamusoro kudarika dzinyika dzakadaifana South Africa, Zimbabwe. Saka makaona government yakasarudza kuti ivharire mabhodha kuti mafarmers sezvari kutenga zvinhu zvidhuri aite seazowanawo profit inenge iri nayo.
Vamwewo vangade kudzidza nekunzwa kuti veduwe vamwe vari kuzvigonawo sei, mungavapewo mashoko api ekurudziro zvedu tichipendera.
Vamwe vanoda kurima ndinovakurudzira kuti varime mbeu dzakafanana negaliki, imbeu yakanaka indakatanga kuiri mogori rinei, imbeu yakanaka nechii, imbeu yakanaka zvakare inokurumidza kukusumuka.
Ndo zviri kunyanyotengwa pamaketi izvi?
Yeah, izvozvo zviri kutengwa zvakanaka ende hazvinese kurima. Unozvirima specially garlic inongoisa yotongokurawo zvakanaka naka isina kana dambudziko. Haina mapesa akawanda anoiruma sezvinoita kana kuti domasi rinorumwa kana kuti kebhiji rinorumwa, garlic hairumwi. Ndimbeu yandakatanga kurima ogori rimwe ndakaona kuti aiwa imbeu yakanaka.
Gogoma ndipa nhoroondo yakajeka. Mune mashoko amunoda kusiyira vateereri here ndichipedza zvangu?
Ndingangotenda kuvateereri vechitiza chirongwa ichi kuti kurima kwakanaka. Hatina mhosva kuti kurima uri kupi, kurima kwakanaka. Kudziswa kwatakaita kumusha uku kuti kurima ndokune upenyu, mukunde mune upenyu.
Avo vanga vari Mbuya Mandizha vanorima vari kuBotswana kumuchudhi vachitaura vari parunhare vari muGaborone. Teererai zvakare svondo rinouya patichakupai chimwe chirongwa chemadzimai. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vamwe vashandi vechidzimai pane mumwe mugodhi kuhwange. Ava vanonzi vari kumanikidzwa kugeza zvimbuzi vachishandisa maoko vasina magorovhosi. Izvi zvaita kuti vagari vemuhwange vechidzimai vange vachibatana pamwe chete vachienda kunoratidza kunyunyuta kwavo kukambani iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rekambani iyi, izvo zvaita kuti tinge tisingaitaure pamhepo nezita. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mumwe wevari kutungamira urongwa hwekuratidzira kwemadzimai emuhwange, Muzvare Tovekile Shoko. tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu muzvare shoko. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Sezvo muri kuona nyaya yechizeyazeya, zvinhu zviripo asi kuti zvinoita sevanonyepa, asi iro riri chokwadi. Nekuti hazvisi zvega izvozvo, zvakawanda zvatiri kunzwa zviri kuitika nevashandi vari kushanda mumugodhi. Tanga tisina chinobatika chinoratidza unzowo hwekuti vanhu vari kushungurudzwa, kunyanya madzimai. Tinosimbonzawo kuti dzimwe dzenguva vane mamaini akawandisa kunoku muhwande munomu, unongonzwa vanhu vachiti vasikana vari kubata kana ari kushungurudza madzimai ariko, yanga ingori nyaya ichingotaurwa pasina umbowo. Asi uhumbowo hwatakaona chaiwo nemaziso, vadzimai vachikwesha machemba nemaoko kurevera kuti zvakatowanda zviripo zvichiri kumashure zvatisingazive zvavasingazotauri.
Saka imi semadzimai emuhwange, zvii zvamuri kuitawo nekunyunyuta kwenyuku?
Isusu semadzimai muno muhwange tasimukira pamusoro kuda kuda kunzwisisa nezvenyaya iyi. Chokwadi riripo, vanhu ava vari kuabhuziwa, nekuti chaizvo hapana munhu angasteja kundokwesha chemba. Uyezve takamboedza kundosvikako semadzimai, asi takarambirwa kupinda mukambani yacho kana kutoona ivo vakadzi vacho ivavo. Saka zvinototipa umbowo uhombe chaiko kuti vanhu ava vari kutoabhuziwa. Dzimwe dzenguva vari kutofira kuti tikavaona madzimai iwavo tingatowana zvimweni zvakatoti wandei zviri kutoitika ipapo pakambani.
Imi makazoziva sei kuti ndozviri kuitika pakambani kana musati mawana mukana wekusangana nemadzimai?
Takaona riri vhidhiyo raitenderera musocial media, mumawhatsapp. Tirimo mumagrupu emawhatsapp emuhwange akati wandei. Takariona riri vhidhiyo raitenderera, tikabva tatanga kuzvinzwisisa pane vanoziva, pane vanoziva here kuti vhidhiyo iri rabva nepi. Asi muzvizotarisa, uyezve vanhu vaikosha, mumwe wemadzimai aiva iye aikosha ipapo, tikaona kuti tinomuziva sezvo hedu tisati tasangana naye, tisati tataura naye. Asi takazozviziva kuti kambani yacho ndeipi, ndokwatakazoenda kukambani yacho. Yatisina kumbogashirwa semadzimai kuti nyaya yedu ive inotaurwa, madzimai nawo ave nekurerupirwa kuti nyaya iyi yakamira sei uyezve iri kuendepi.
Saka imi matanho apa amuri kuda kutora?
Muno muhwande makambani awandisa chaizvo zvekuti anodarika chero 10. Asi tatarisa mumakambani iwawo, vashoma vechikadzi vanova vanoshanda imomo. Saka isusu konseni yedu yakwira pakuti pane ivavo vakawana mukana wekushanda mumakambani iwawo vari kuva abhuzi, unowana kuti takatsvagisisa tikaona kuti musikana iyeye shize singu mamu vakawanda vari kushanda ipapo, tichingobvunza vamwe vakawandisa varimo oshanda makambani imomo masingi parents, zvekutoti kana panyaya iyi tikaitarisisa vakatanga kuintimidatiwa kusvika vabuda basa, zvinorevera kuti havasisina pekuchengetera vana. Saka isisi taida kuti nyaya iyi iuye into a dispute, nekuti madzimai ari muhwange asave acharamba achishungurudzwa. We are very much concerned about these women because mafellow women nesu vanhu vanogara nesu munharaunda muno. Saka tiida kuti the next term chero panozviitwa zvakadero, makambani anatoziva kuti we are saying no to that abuse iri kuitiwa kumadzimai. We want this nyaya iyi kuti ive inowana lezi yekutaurirwa. And we also understand kuti isusu semadzimai tivagari vemuhwange, we have right to information, chinhu chinotenderwa kumunhu wese kuti tinofanira kuziva chiri kuitika. Saka tichikuda nyaya iyi igoadresiwa, madzimai avo agokombasetwa sezvo ari kuita izvozvo, chero ari mudzimai akaita sei, chero ari papi. Tiri kuti kwete, hatisi kutendera madzimai ave anobata senhapo kana kushungurudzwa.
Ava vanga vari mumwe wevagari vemuhwange vechidzimai muzvare tobekile shoko muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Nau dzemitambo, vanoita zvemitambo vakawanda vanoti mabasa avo haana kubudirira gore rino nepamusana pekuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vashoma vanoti vakabatsirwa nemikana yavakawana gore rino munyika nekunze. Mutori wedu wenhau Pasmon Ndlovu anotarisa mamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzemutambo apo gorerare kusvika kumagumo.
Muimbi wemusambo wembira Chioneso Rutsito anoti gorera 2024 range rakaoma zvekuti akatombofunga zvekusiya magitare asi akaramba akatsungirira.
Kuramba ndimire magitare zvichingori zvengingingi zvenharo. Nekuti dzimweni dzenguva dzachona mukana unenge usipo.
Mumwe muimbi wemusambo weAfrofusion Kenny Wamambo anotiwo dambudziko rekushaya mari yekutsikisa madamba refu, kuita mavhidhiyo, kuita mashowo kunzvimbo dzinove ruzhinji rakamutadzisa kuita shuviro yake, asi anovimba kuti zvinhu zvichagadzikana nekupindana kwenguva.
Pangu pacho tichida kushuta mavhidhiyos ane hunyanzvi. Asi tinozotadza nenyaya yekuti mari dzacho dzinose kuzviita dzinedzipo nekuzobukawo mavhenyu akati kurei nekudii. Zvinhu zvinenge zvizoramba hazvo, asi tinovimba kuti gore ra2025 anenge riri better than gore ra2024 rineri.
Asi muimbi achiri kusimukira Mary Anibal anoti akakwanisawo kusimudzira mimhanzi yake kuburikidza nemikana yekusheedzwa kunze kwenyika achindoimba ikoko pamwe nekuimba munyika kumagungano akaita seOliver Mtukudzi International Festival of the Arts.
Naizvozvo mukati mekeriya yangu ndinowa chiri chinhu chikuru zvisingaite, ende ndinotenda kuti uku ndoamavambo ezvimwe zvikuru zvichauya mukati mekeriya yangu.
Mwanakomana wemushakabvu Bob Nyabinde aganyabinde uyo anoimba musambo wejazz anotiwo kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma gore rino akawanawo mikana yekuridza pamagungano makuru achidzidzawo nekuyanana nevamwe vaimbi, izvo zvaanoti zvakamubatsira.
Zvinhu zvinodakadza kuti munowaniswa mukana wekusangana sevaimbi muchishandidzana pamwe chete, munodzidza kubva kune umwe neumwe nekuti pane zvimwe zvaunogonawo zvaunenge uchitoona kuti apa ndingatodzidzawo kubva kune uyu.
Nyanzvi inongora nezvemitambo ichidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Professor Kelvin Chikonzo vanoti veruzhinji havana mari uye havakwanise kuenda kumitambo kana upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanotiwo kushayikwa kwemari kunokanganisawo unyanzvi pakugadzirwa kwezvemitambo.
Zvimwe zvacho magadziro azvo ndeku hazvinyatsi kubikwa zvakanaka nemastandards dzichaiwo. Asi takazoona futi kuti vanoona vacho havana basa nazvo kuti zvanyatsogadzirwa sei, chavakungoda chete kuti vagona kuseka here.
Imwe nyanzvi inongora nezveupfumi yakazvimirira ichishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudzawo Studio 7 kuti kuondomuka kweupfumi ndiwo mongo wezvose zviri kuvhiringa budiriro munyaya dzezvemitambo.
Chinangwa chinenge chachekurarama zvemafaro nezvimwewo zvakadaro zvine chekuita neart. Vanhu vanenge vasisina mari yekuzoita izvozvo nekuti inenge yaperera mukurwisana nekuda kurarama.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti hurumende kuburikidza nesangano ravo iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanoita zvemitambo.
SeNational Arts Council of Zimbabwe, donzvo redu nderekuti munhu wese ane chekuita nearts and culture anga achiwana pundudzo kubva mubasa raanobata.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Biggie Samanda vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba iine chinangwa chekuvandudza zviri kuitika munyaya dzezvemitambo pamwe nekuwanisa vatambi mikana yekusimudzira mabasa avo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinowirirana kuti kusamira zvakanaka kweupfumi munyika ndiko kwakaita kuti mitambo mikuru yairemekedzwa pasi rose yakaita seHarare International Festival of the Arts kana kuti Haifa igwadame. Kudzamara izvi zvagadziriswa vanhu vava kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara kuti vaone mitambo. Vakawanda vakaita saWamambo naRutsito vacharamba vachingochema-chema nekuomerwa neupenyu, izvo zvichaita kuti vazomanikidzika kuti vasiye mabasa avo vachinotsvaka mamwe mabasa ane mafuro manyoro. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vagari vekumbire mudunhu reMashonaland Central vanoti vave kurarama nekudya michero yemisango nekuda kwenzara iri munyika. Zuva remwanasikana rakacherechedzwa pasi rose nezuro. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura, kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi, Gaborone. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 kuMfumfu 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje,
kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezibhileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamana eNational Park.
Ababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamachumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala.
Lobuzima nje walibona akusela manzi, akuselani izifuyo vele sesiwethi zenze njani. Labantu bade bephila ngalo le damu sekulobuzima la.
Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi eMathibeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Lingakhuthwa yisigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kumbe iZimparks luthi kufe indlovu ezingamajumi phose amane 39 kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala eyesabekayo. Kodwa enye inhlanganiso ezimeleyo ithi inani leli likhanya liphansi kakhulu, kubika uNokutaba Dlamini.
Isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi isimo sibi kakhulu endaweni okugcinelwa khona inyamazana zasendle ikakhulu eWange National Park ngoba kuselamadlelo lamanzi.
We have lost about 39 elephants through natural causes, and the majority of these mortalities have been documented around Wange National Park.
Sesiphelwe izindlovu ezingu 39 ikakhulu eWange National Park ezingu 12 ziphele duzani le main camp. Uphenyo lwethu lisivezela ukuba lezi zibulewe indlala nempondo sizifice zikhona ukuthi aso poaching. Impawu zikhomba njalo ukuba zikhona ezinye zafayo zangabonakali, njalo lokhu kusazoqhubeka mpaka izulu lizeline.
Lanxa kungazakali ukuthi sekufe indlovu ezingaki eZimbabwe yonke jikelele ngendlala kusukela ekuqaleni komnyaka. Indlala yanyakenye ibulale ezilithumi elilamathumi ayisithupha 160 eWange National Park. Inhlanganiso yezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokulondoloza ezemvelo ezifana leGreen Shango Environmental Trust zithi ngendlala ekhona lonyaka azila kuthandabuza ukuthi inani lokufa kwendlovu liphezulu khatshana kulalelo elikhulunywa yiZimparks. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Daniel Sithole uthi benze uphenyo oluveze amanani aphezulu.
Kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezibhileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park. So khonokho kuyakhombisa ukuba isomiso lesi yiso sesibangela kakhulu ukuthi kugcine sokusiba lokuhlukuluzeka phakathi kwenyamazana labantu ngoba zona inyamazana zizama ukuziphilisa.
ngaphandle kwendlovu indlala isibulele izifuyo eziningi lezinye inyamazana zasendle indlovu ikakhulu seziphuma kuma game parks zisiyadinga amanzi ebantwini lapho ezicina zibalimaza kumbe ukubabulala izakhamizi zedethe lewange njengakwezinye izigaba ezincelelane lendawo zenyamazana zasendle zikhala ngalezinyamazana ngolwesibili lokhu ewange abezimparks badubule indlovu yebihlupha izakhamizi umkhokheli wenhlanganiso emela abahlali bewange eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima uthi ukungabiyelwa kweWange National Park ukuswelakala kwemigodi yamanzi yenyamazana kanye lamankampani yamaChina emba amalahle duzane lalindawo yikho okubangela ukuthi inyamazana zingene ebantwini
yaso justification yokuthi beqalise ukudubula indlovu because we all know ukuthi akula manzi eWange National Park siyawazi ukuthi akula scarf eWange National Park siyawazi ukuthi ama mines that also contributing to indlovu ukuthi zi encroach kuma human settlements.
Uhulumende wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uzabulala indlovu ezingamakhulu amabili 200 ukuze yaphe abantu abahlaselwe indlala inyama basizakale esithi le indlela njalo yokwehlisa inani lendlovu yelizweni lona athi selifike kunkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalolunye 80,000 kodwa inhlanganiso ye Center for Natural Resources Governance iyakusola lokho njalo isilobele idalele parliamente isithi kumele likuvimbe ngingunokuthaba Dlamini wendaba ze Studio 7 ngisewange.
Namhla sixoxa lenyanga uMethuseli Ncube osebenzela eSanietsen eKezi elapha abantu abalesifo semacansini abadinga imithi yenhlanhlalo kunye. Ake sizwe ixoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7.
Le imithi yokwelapha le mhlawumbe ukhula kumbe usu-affectwa isiki noma u-affectwa ngolunye nje uhlupho osuka ube lalo. Kuningi nje ongasuka ukuthole imithi eqolo ikhona. Into ezidongo ezincedisa nje abantu mangabe ufuna imithi yokugezageza
wena ulapha kulabo kugweja kakhulu okugweja kakhulu abane bakhala imithi yana bayifuna kakhulu
kakhulu vele kakhulu abantu abalapha bafuna one bafuna imithi enhlanhla two bafuna imithi yesiki kakhulu ngabantu abalatshwa esiki
uchuthu kulalana kakhulu laba kuthelwane esila
engandise ukuhlangana futhi ukuthi kutholakala ukuthi basuka babe affected kuprogram esifana kwesiki kumbeni babe funa nje imithi
uyeqolo
imithi yeqo
yona ke lesiki siki ziphi lezo zelapha kakhulu
yona nje esuka ilimaza nje umuntu ongubaba kakhulu isuka ilimaza umuntu ongubaba kakhulu esikuthola ukuthi sometimes kuba affected from abantu abangomama bese besuka obaba nxa sebethe batholana labo abantu abanjalo bese kusiba yokuthi baba-affected kakhulu
ye wena uyifundela njani uyephutshiswa wancezwa ngenhla omkhulu umbe isangoma
mina imithi le ukuze ngiyithole umuntu oyiphutshiswayo umuntu owayifundiswayo umuntu oyifundileyo ngumuntu okhonisa ukuzidingela yona kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi ngingancedisa kanjani.
Omama kakhulu omama abalapha emayini abacela kakhulu imithi bacela imithi yani kakhulu
nxa omama befuna imithi
abaningi abalapha bacela imithi yani
bafuna imithi eyabe ihlangana le mithi yokulungisa isibeletho sometimes nxa nginanzelela ukuthi okwenza ukuthi bafune izinto zokulungisa mhlawumbe zokuklina isibeletho mhlawumbe sigula siphele nzima bese sithole ukuthi umuntu uyabe se-affected through ungulamakho
wengulamakho
ma ese-affected ingulamakho ichaya kubo mama esimeni sesibeletho
kodwa u-HIV akwabelaphi
u-HIV u-HIV sikayibelaphi laphi
laba lenhlanhla babe siba lenhlanhla ukuthi bathole igolide babe lenhlanhla ukuthi batholeni
hayi kanti inhlanhla isezintweni eziningi hayi ukuthi kugolide kuphela hayi umuntu nxa evele lebhadi lakhe Yabethe ukuthi ngilami ke ngegeziswe ngibe clean.
Yabona ukuthi ubheka mina le yakwenza ukuthi ngikhonjwe.
Ubheka mina ukhangela le izindlini ezinalinga pa.
Lo ngumnumzana Methuseli Ncube inyanga esebenzela egezi. Ubexoxa lo Ezra Jesus Banda we Studio 7 eSan Yat-San.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampa wafuwe mbula.
Weze mapandleni. Sezivaliwe izivande eziningi eGwanda ngenxa yesomiso esikhulu esibangelwe isikhudumezi somgadi ese El Nino. Lokhu kwenza kuba abalima ngokuthelezela behluleke ukuthola amanzi. U-Albert Ncube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Iningi labo mama bematshetsheni bebephila ngokulima besiyathengisa umumbu, amatamatisi lokunye eGwanda ukuze baziphilise lemuli zabo. Kodwa ukumiswa kwalezi nhlelo zokulima sekulethe ubunzima obuphindwe kabili. Omama baxoxele Studio 7 bathi impilo iqhubeka isiba nzima mihla ngemihla ngenxa yendlala ababhekane layo lokuzilela kwamanzi. Unkosikazi Simolina Ncube oyisakhamuzi eDambashoko uthi bebesenelisa ukuphila ngenhlelo zabo zokuthelezela kodwa kwamanje basenkangala ngenxa yokumiswa kwalezi nhlelo ukuze kulondolozwe amanzi.
Ama-project besilawo sibili abembalwa. Bekhona ngaphe intando kaZulu ikhona ngaphe ebamba zonke laba ngapha esilikwana. So kuvaliwe ngenxa yamanzi. Inkomo walazasela ovela amanzi okunatha. Labantu abaselayo sesiphiwe izinkonxa kanye ngelanga wani.
Ugcizelele sithi lezi nhlelo bezibapha imali yokuthi baziphilise lezimuli zabo. Kodwa kwamanje baphakathi kwendlala enkulu.
Izivande bezisiza ngoba besikwanisa ukuthi lathi siqhatshane thina sodwa. Nginganika omunye imbheda ethile, siyabe sincedisana inthelelisa lami inthelela. Singathengisa, sizuza ukuthi lathi siphanani ukuthenga izimpuphu emakhaya. Sishayelana lokuchayela amagyabo. Isimo sendlala sinzima kakhulu.
Inkokheli esigaba lesi ithi baphila nzima abantu abaningi abaphila ngokulima bethelezela. Umnumzana Lamon Ndlovu usobhuku emasholo moshi uthi idamu leHulube seligcwele udaka osekulethe ubunzima kuzakhamizi.
Kulo buzima nje libona akusela manzi, akuselani, izifuyo vele seziswele zenze njani. La bantu kade bephila ngalo le damu sekulo buzima la. So sesihlona silindile ukuthi inkomo singazingasanathi khona ngoba vela amanzi asagunjezelela udaka. Ukuthi ubuzima obukhona sokuthi ngabe lo hulumende ngabe uyangenela sibili lapha akusela nto eright. Uphonguka yisizibo. So kungamanzi okuncinci sokugunjezelela udaka. Besicela nje uncedo.
Lokhu kusekelwe ngukhansila kawa-2 esigabeni lesi, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu, odwa ukumisa ukulima ezivandeni sekulethe ubunzima kumuli eziningi ngoba iningi labazali lingesenelisi ukubhadalela abantwana indleko zesikolo.
Iindawo zethu zomile sibili kakhulu. Iingadi lezi bezibancedisa kakhulu ngoba bebesanelisa ukuthi balime ombhida lamatamatisi wona bathengise babhadalele abantwana ezi-school fees. Labo banelise nje ukuthi bathenge ukudla nje kwendlini baphile. Singananzelela kathesi lezikolo lapha abantwana abaningi kabasabhadala i-school fees. Kulobunzima kakhulu tungakhangela sibili hayi kudoniswa nzima kakhulu. Kanti ke zena ezingadi bezincedisa ukuthi omama bathengise babhadale ezi-school fees bathenge nje le mfanelo zezendlini zenezi ezidingakalayo.
Uhulumende uthi kumele kuvuselelwe izivande eziningi izulu lingana kuhle lonyaka. Isabelo sezansi seMandebeleni sivele kasithola izulu eliningi minyaka yonke osekudala ukuthi ingcwethi kwezokulima kugatsha lukahulumende lwe-Agritex zikhuthaza abalimi kulo mhlubulo ukuthi baqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela. Abantu abafika phose izigidi ezilithumi eZimbabwe babhekene le ndlala enkulu kakhulu edalwe yisikhudumezi somkhathi El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela ntwandwe.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kwezabesifazane.
Namhlanje sicubungula iziphathelane lomkhuhlane wengqondo
wona olakho ukuhlasela abesifazana labesilisa. Ukhansela Ntombi Zodwa Khumalo ka ward 23 kwaBulawayo uthi umkhuhlane lo uhlasela abesifazana ngenxa yokuningi okufanele bekwenze emsebenzini lezindlini.
Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama ziningi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abaningi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba eziningi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele wenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi abesilisa labo basenkingeni.
Mbingelele kubalaleli, inkinga le mental health or ukuhlukuluzeka engqondweni iluhlupho oluhlukuluza wonke umuntu, especially lapha eZimbabwe. Nxa sesikhuluma futhi sikhangela kubobaba, ngani uhlupho lwakhona luba luningi kakhulu kubobaba. Of course omama balezinkinga eziningi ezibahlukuluzayo. Ungakhangela i-suicide eZimbabwe, i-report esiyithole ku-World Health Organization isitshela ukuthi obaba abaningi ibabafa bebulawa bezibulala. It's 1.8% abantu abafayo eZimbabwe ngabantu abazibulalayo, obaba yibo abaningi. And i-report esayithola emapholiseni ngo-2020 yasitshela ukuthi abantu abazibulalayo abathatha impilo zabo 2058 kwakungamadoda and then omama 505. Lokhu kusitshengisa ukuthi obaba bakhona abaningi abahlukuluzwa ngumkhuhlane lo owengqondo kumbe singathi mental health. And into eziningi ezibahlukuluzayo khona lapho engqondweni abaningi uthola ukuthi indaba yokuthi kakhatshwanga, indaba yokuthi kalandlela yokubana akwanise ukupha imuli yakhe ukudla, kumbe sefike esikhathini sokuthi mhlawumbe umtshado usudilika, kumbe imuli yakhe kayisahlangananga kuhle. Isikhathi eziningi nxa ukuthi kasanelisi ukubana aselele imuli. Indlela esikhangela ngayo indoda lapha eZimbabwe yokuthi indoda kumele iyanelise ukuselela imuli yayo. Indoda kumele iyanelise ukuthi ihambise abantwana esikolo, kumele iyanelise ukwenzela konke imuli yakho, imuli yayo ekudingayo. Xa ungehluleka khona lokho njengendoda, bakubiza njengokuthi asiyondoda. Abantu basebekukhangelela phansi. So khona lokho kuyawalimaza amadoda amaningi. Isigaba esiphakathi kwaso eZimbabwe kule drought, nizulu kalinanga, imisebenzi kayitholakali, konke imali iyawa. Amadoda amaningi affected ngendlela emangalisayo. So kudinga ukuthi abantu abamadoda wona lawo ancediswe ukuthi akwanise ukumanage isituation enjenganaleyo. Kuwafaka enkingeni eziningi. Abanye uzithole senza izinto ezi-risk ukuthi bakwanise ukuphilisa izimuli zabo besiyakwenza imisebenzi eminye layo engezake umntana zakhe afise kubana ayenze. Abanye beze bazithole sebetshontsha lokutshontsha ukwenzela kubana akwanise ukupha imuli yakhe something.
Ingcwethi kwezempilakahle iyaxwayisa.
Salibonani linjani? Mina nginika nje isixwayiso njengomongikazi. Nxa kuthela kunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usesiba lo mkhuhlane wengqondo, sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempilakahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibili okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo. Njalo nxa kuyikuthi umuntu le problem maybe ye depression, abahambe baye ku counseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo oserious.
Umhlaba unanze ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo izolo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, ungadinwa lokusasa. Sokwesikhathi sohlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Langa laphuma lendaba.
Langala Pumalenda, Lashona Lendava. Langala Pumalendava. Langala Pumalendava, Lashona Lendava.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje sixoxa ngodaba lwezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi kobulawayo phambi kwebhanga zantshontsha imali engange-$4 million. Amapolisa ethule amabizo abantu abayisikhombisa abacatshangelwa ukuthi yibo abantshontsha imali. Athi njalo asecele uncedo lwenhlanganiso yamapolisa eyomhlaba jikelele e-Interpol. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa.
Ngiyabonga kakhulu but ngiyabonga.
Ite isenzakala linkunzi phambi kwamehlo abantu abanengi. Abanye bathi hayi bayadlala lapha bazapha ngababotshwe. Ngoba amapolisa eZimbabwe ayaziwa kulokho, kodwa lanamhla akekho osebotshiwe. Ukungenela kwe-Interpol ubona kuphathisa yini?
Ye, khona kuyaphathisa kakhulu ukuthi basebenzelane lohlangothi olunjengolwe-Interpol, ngoba nxa besenza njalo kutsho ukuthi ama-resources ayaxhumanisana, bayaxhumanisana lama-resources, baxhumanisane lobuchwepheshi obusezingeni eliphezulu. Ngakho siyathemba ukuthi sizabona kusiba lokulungisiswa esikhathi esimasinyane.
Inkunzi le iyabanjwa emini libalele, abantu bebukele, abanye bethatha amafilimu, njalo izigebengu lezi ezazihlomile zazikhanya zichelesile nje. Ungathini kahle kahle ngendlela yonke linto yenzakala ngayo?
Indaba ye 4 million le lamasela ayo alokhe engakabanjwa kuyindaba okumele siyikhangele ngalokhu ngesilungu esithi systems approach, okutsho ukuthi singayikhangeli nje kuphela njengendaba yokutshontshwa kwe-4 million lokwehluleka ukubanjwa kwabantu, kodwa siyikhangele sikhangele ukubuswa lokukhangelwa kwelizwe nje lonke jikelele. Singayikhangela njalo lindaba, sizabona ukuthi isitshengisa okukhulu ngendlela esibusa ngayo ilizwe. Le ndaba iyatshengisa ukuthi kukhona okungasahambi kuhle ekupholiseni kumbe into ekweluseni ilizwe lethu njengeZimbabwe. Bekungajayelekanga eZimbabwe ukuthi kungenzakala isige sinjalo, kuhlale nje kunjalo, besiyilizwe elilama standards, ikakhulu ama standards epolicing, besiyilizwe elazakalayo ukuthi silabacuphi lamapolisa awezinga eliphezulu, siyilizwe elilamapolisa alama resources asezingeni eliphezulu, njalo siyenelisa ukuthi sivikele abantu bethu. Ungananzelela khathesi abantu laba ngendlela abasuke ngayo, nxa sibona kuma videos ngabantu akade bezitanasela nje bebengelandaba, bekwazi nje ukuthi akulanto engenzakala kibo, bazisukela nje bazitanasela, amasela sedlalela phezulu kwethu njengelizwe.
Ubugebengu obunje bungaqedwa njani kahle kahle?
Ukuqeda ubugebengu eZimbabwe kudinga ukuthi siqale sibuyele ukuthi kanti sikhuthe ngapi lapho izigebenga esezingazitanasela nje stridini emini kabha libalele lasebukhweni bezinja. Amapolisa eZimbabwe manengi engiwaziyo angabantu abale dedication abazimiseleyo ukuvikela uZulu, banengi abantu abafundileyo, abantu abawuthakazelela umsebenzi wabo abawenza ngenhliziyo, kodwa kumele sibanike indlela yokusebenza, singababhici ezibini zepolitiki, singababhici ezibini zombangazwe lombusazwe, njalo futhi singababhici ezibini ze corruption, sibe banakele bazisebenzele njalo sibanike ama resources.
Hayi siyabonga maphosa bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi ube lami emsakazweni. Ngiyibonga labalaleli ngaleli thuba.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sikhamba lomculi kaMaskandi osachathulayo uMkhumbi Ndlovu ophethe isengli yakhe entsha elesihloko esithi Themba Lami. Nangwe ixoxwa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Salimbonani umhlaba wonke jikelele. Ubulisayo ngufikile Mpilo Ndlovu. Ngizalwa endaweni yaseKhezi Maphisa esimphathe. Ngizalwa ngubaba uPhilo Ndlovu. Igama lomculo ngumkhumbi Ndlovu. Kale ucula 2020 ngakhipha isingle track. Ngazobuya ngo-2023 ngakhipha i-EP ethi Udali Wami. Ngazobuya ngo-2024 ngakhipha isingle track ethi Themba Lami.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma ziyatholakala online, uyabhala uMkhumbi Ndlovu ku-YouTube uyazithola, naku-Instagram, nakubo-TikTok uyazithola. Cela abantu ku-subscribe laphana uma bengena ku-YouTube noma ku-Spotify, besisapote kakhulu ngo-YouTube, ingoma zitholakala khona. Kuzothi ku-Facebook uyabhala uMkhumbi Impilo Shelton Ndlovu, uyangithola lapho ku-Facebook lapha. Kuzobuya ku-TikTok ubhale uMkhumbi Music, ngiyatholakala TikTok. Ngasho into amashopu ka-online ngiyatholakala. Bangabhala nje uMkhumbi Ndlovu uyazithola ingoma zami. Cela abantu besubscribe laphala. Kuzothi inamba engitholakala kizo ku-0780896759. uMkhumbi Ndlovu uyazizwa inamba engitholakala kizo. Indawo engikiyo iseGoli eJohannesburg, South Africa. Ngihlala endaweni yaseFlorida.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Engakucela kubantu, ngicela isupport kakhulu, abantu besisupport, siyajabula kakhulu uma besisupport.
Shit, I'm not alone.
singakehlukana nesihlobo sikasikhangela ezinye izindaba ebezikhokhela. Ababona ngolondolozwa kwenyamazana zendle bathi kuve indlovu ezingamajumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi eMathebeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Olivalisayo ngumthembo sithembayo uKip Stube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.